chekutanga ndechekuti vakatanga vachitira kurova vakomana vemakorokoza vanenge vaine madhemba. Vanhu vakanga vazvigamuchira kuti zveshuwanhu vekomana vemadhemba ava ngavabatwe vatirege madhemba, nekuti zveshuwawo vakomana vemadhemba vangashungurudza vanhu. Asi chakazoitika ndechekuti nevamwewo vanga vasinawo madhemba nevamwewo vanga vachingozvifarirawo vanga vakupindawo mutsaona iyi. Saka chipatara chetoto general hospital chakwanuka chichita vanhu vandakaona ini vaidarika 12 vanga vakarohwa vasina mhosva dzavaiti vanga vainadzo, asi ingori nyaya yekuti vakabatwa vachifamba usiku vachibva kunzvimbo dzokufara. Mukati mevakarohwa makaitawo shamwari yangu yandinobata nayo yandinosenza nayo kubasa kwandinoshanda, vakandibata zvikuru.
Pamakazienda kumauto makanga mambomhangara here nyayani kumapurisa?
Mukomana akamhangara kumapurisa musi wesaturday makuseni, asi mapurisa akaramba achiti vanhu vanenge varohwa nemasoja hatigoni kutora nhau dzavo nekuti takatorerwa masimba nemasoja. Mapurisa nemasoja anonzi military police akanga achitochema kuti nyaya dzavanga vava kutambira dzanga dzawandisa dzaifanira kunge dzichitambirwa nemapurisa ezekarap, asi mazekarap haana kufara nemabatirwo akaitwa kubva zvakatanga nyonganyonga yekubvisa vamugabe kubva musi wa14 munongoziva nyaya yekuti mapurisa akanga achinziwo vakaita basa ravo nesezvavanga vagara vachiita. Saka ndakagona masoja ndiwo anoita basa rechipurisa, saka parizvino hapana kudyidzira kwakanaka pakati mapurisa nemasoja.
Saka mauto mangani akazokwanisa kutorerwa matanho kana kuti vamakamhangarira?
Matanhatu ndo atinoziva akarova mukomana uyu. Asi takakwanisa kuziva team leader wavo vakativimbisa kuti vachavadeedza for vanoti ivo disciplinary hearing. Asi mukomana wakurohwa akanzi anyere pasi zvaanoshuvira. Zvaakashuvira ndezvekuti 1 vakamurova akwanise kutaura navo kuti vamuudzewo kuti chikonzero chavaimurovera chii, nekuti iye anoona sekuti haanga asina chaangakanganisa. Chechipiri anoshuvirawo kuti asangane nevakamurova mudare wedzimhosva remacivilian. Chechina angatishuvira kuti ange achinorapiswa nekutengerwa magirazi ake aakaputsirwa.